Kushayarisi gira uku kuno ya apawa Johnson wari kupomerwa mhosva yekutadza kutungamira nyika kusatevedzera mitemo pamwe nekupererwa nemazano yekufambisa nyika kuti ienderere mberi. Kusiya basa pawa Johnson kwatambirwa zvakasiyana munyika asi vakawanda vachiti vatungamiri vemudunhu reAfrica zvikuru munyika vanofanirwa kudzidza kuti mutungamiri anogona kusiya basa kana joki ramuremera. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro vanoti kusiya basa kwava Johnson kwakanaka sezvo nhengo dzebato ravo dziri idzo dzanga dzisafare nekutungamira kwavo. VaNyandoro vanoti izvi zvinoitika chete kunyika dzine utongi hwejekerere mukufambisa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero atinoita tinoti zvakanaka nekuti vazhinji vevavo ndovanga vasina chivimbo navo ende uyezve mukatarisa sekubvunza kwamaita politics dzekunana London uko smart politics asi politics dzemunomu dzine kuti uri webato ripi.
Mutauri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dure vanoti kusiya basa kwava Johnson kunoratidza zvinofanirwa kuitwa nevatungamiri vane nduramo uye vanenge vaona kuti vari kutadza basa.
Kunotiratidza yatingati muvono kana kuti example yezvinofanirwa kuitika munyika kana mutungamiriri aona kuti kutungamirira kwaari kuita hakusi kuunza hakusi kuburitsa zvinodiwa nevanhu.
Mukuru weplatform for youth and the community development vaClarice Maduku vanoti zvaitwa navaJohnson mucherechedzo wekuti vatungamiri venyika dzekumadokero vachine hana inovaudza kuti vatadza zvekuti havachakwanisa kuramba vachienderera mberi nekutungamira.
Sekona kwangu kuresigna kwaita navaBoris Johnson chii chatinotambira nekuti zvaratidza kuti maitiriko ezvematongerwo enyika kunyika dzekumadokero vanoshandisa yatingati conscience ekuti munhu anotoonawo kuti zvichiri kuita ndirambe ndichiripo uye vazvematongerwo enyika zvichiri zvinhu zvine mahigh moral values or moral, high moral standing ekuti zvinofanira kutova nevanhu vanenge vaine ruremekedzo rwakati kuti.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti kana mutungamiri asarudzwa anofanirwa kuita zvido zvenyika kwete zvake.
Chimwe chikuru chatinodzidza ndechekuti vanhu kana vasarudzwa kuti vange vari mutungamiriri vanofanira kuisa mainteresti enyika pamberi kudarika mainteresti evanhu kana mainteresti avo.
Vamutandiri vanoti havaone ukama hweZimbabwe neBritain huchishanduka.
Inyaya yeukama hweUnited Kingdom neZimbabwe handifungidziri kuti kuenda kwavava Johnson kana kuuya kwomumwe munhu kuchaimburuvha ukama ihwohwo pasina zvinenge zvaitwa from the Zimbabwean end. Ndofungidzira kuti international community iri clear kuti Zimbabwe inofanira kuita sei kuti itwe rehabilitate into the community of nations.
Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanirwa kuziva kuti vanokwanisa kubva vamwe vachiuya.
Tikutarisirwo kuti demokrasi yedu ichamachua kuti vanhu vazive kuti Office of the President ine udzamu, ine respect, ine dignity yainofanirwa kumaintainwa to the level and extent that if anyone brings the name of the Office of the President into disrepute vanofanira kuti vasiye chinzvimbo kuti vamwe vanhu vatore chinzvimbo ichocho vachienda mberi.
Mutauri webazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vachafadzwa mugwari vanoti wafa wanaka uye nyika inotongwa nevene vayo.
Vakuru vani vane shona yokuti wafa wanaka. Siya kwaita basa kwa Boris Johnson sa Prime Minister we United Kingdom. Nokutambira sekutambirwa kwakunoitwa nevana veku UK nemaBritish anova aronga izvozvo. Asi isu kuno kuZimbabwe seZANU PF tinoti nyika inovakwa zvenevene vayo kugotongwa zvenevene vayo. Saka zvokuti zvinenge zvaitika kuUnited Kingdom hatirwadziwi kana kubatikana kana kutsamwa kana kufara nazvo, nekuti ndozvido zvaitwa nevanhu vekuUnited Kingdom.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe vaprolific Matarutse vanoti kusiya basa kwavaJohnson kunoratidza kuti hapana munhu kana mutungamiri ari pamusoro pemutemo.
Isu chidzidzo chatiri kutora semuno muAfrica chakanyanya chandofunga ndechekuti mutema hausi unofanira kungotyorwa chero nani zvake. Angava mukuru wenyika, vaBoris Johnson vakaita zvinhu zvakakanganisa chaizvo vari mukuru. Saka semukuru apanishwa zvakare, akaonekwa zvakakodzera kuti abve.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachiedza kuumbiridza ukama nenyika yeBritain iyo yakabatana nedzimwe nyika dzakabudirira kutemera vatungamiri vehurumende zvirango ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Britain pakatora vaMnangagwa masimba muchure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe yakazora moyo ichiti vainge vakundikana kunza utongi hwejekerere muZimbabwe sezvaitarisirwa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.